Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavedza NPF ndovanhu ndokutya vachizi vedu vetipusi vanga vatopandaka vaenda.
Bato reTripleC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, ndopataona vanhu veTripleC vaunganidza matombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kukurodhi kwatava takamira.
Asi vamutodi veZANU PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muzvina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakuda Tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Indiwe mingume emisoro ye nao zedu zanasi ichiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Batore CCC riri kupomera vari kumirira batore ZANU PF musarudzo dzedare reparamende kubikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvagarutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veTripleC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamendi kubikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTripleC pabaradzano apo vanonzi vasvika nevechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya ichokwadi tiri kuno kubaradzwana kushandisiti vamutodi vauya nevanhu vavedza NPF ndovanhu ndokutya vachizi vedu vetipu si vanga vatopandaka vaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato retipu si mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachitotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kudhara kuti kati mukanzwa ndati handirove musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinounzi hasati asungwa.
VaMadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo. Asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvonga iyi.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake, ndopataona vanhu veTripleC vaunganidza matombo murwi wematombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kukurodhi kwatava takamira. Pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro, chii chamakuita? Taona kuti havasi kana kutomboteerera kana kuita sei. Tatiza tichibva ipapo.
Vaendera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatova paindaneti kuitwa paita sei paita violence, ZANU PF yaita violence. Ivo varivo vatora matombo vakarova mota dzedu dzezana, varova mota GD6 yedu yanga yakatakura hufu kuita kurufu nekuwadzisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU PF, vari kuda here kutanisha zita rangu inisa MP, aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauri weZANU PF masvingo vapepukachi wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu, president wedu anotaura zvipa Saka jeka kuti atina nguva yekuita mirishonga.
Asi vanoona nezvofambisa kwemabasa musangano Crisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana tasati yave ready kuti ite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ni the provincial command kumasingo.
Kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yeTsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwaChivi Growth Point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi, vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo.
Vatopera zanu PF yapera. Bye bye urombo, bye bye. Bye bye.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObeyishava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburitsa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri vaTravis Moyo vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera akafanana neavanochengetedza runyararo veZEC nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai support.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObeyishava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadande mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vashava vachirohwa. Vanoti vakavarwisa vainge vari motikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vashava mushure mechiitiko ichi vaDenford Ngadziore, kanzura webato reCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa kuti hapana zvakadini parikavhwa oreven atasungu. So itarisiro yangu tipawanikwa paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikobhero yavo kuita mabasa vanoda munyika yavo rakanakoka. Saizvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato rakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kupomerwa mhosva dzekuti rakanga rakavhiringidza vanhu. Asi tinoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa. Kana paiitika matambudziko akadai ngavano mangara kumapurisa, mapurisa vachaongorora hotsva dzakora kuti ndianani vanenge vaita mabasa omhesha ukoma akadai.
Mutauriri wesangano rinoona nezvemagweta munyika Velo Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vashorawo zvikuru mhirizhonga yakaitwa kuna vashava.
Society of Zimbabwe rakatyamadzwa nekutyiswa nekurohwa zvakanyanyisa kwakaitwa gweta rinomirira kodzero dzeveruzhinji uye ari nhengo yedu anonziwo veshava nezuro. Kunyange zvazvo tichiri kuongorora nyaya iyi, Law Society iri kutyiswa nemifananidzo iri kutenderera yavashava iri kubuda pasocial media uye tinoshora zvakanyanyisa kushandiswa kwemhirizhonga.
Mamwe masangano ashoropodza kukuvadzwa kwavashava anosanganisira Amnesty International, the International Commission of Jurists ICJ, avo vati kukuvadzwa kwavo kunouya vachangobudirira nemamwe magweta kuchenura miriri weHarare West muzvare Johana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato reTCCC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020. Vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTCCC muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotrade the Century neOpen Secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta Gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bindu raNickel neFreda Rebecca Gold Mine. Gwaro iro rinonzi France Fakes and Facades raburitswa nhasi. VataGwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 60 million dollars. Studio 7 aina kukwanisa kubata VataGwirei kana gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi VataGwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva dzeuori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF vari vanogara muno muAmerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo.
Maonero edu ripoti iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuZimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo.
Sei muchidaro? Dr. Guni.
Mukaongorora iri kunzi so-called investigative report, muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source, the so-called whistleblower. And iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umbo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muZimbabwe. Saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyorawo mundo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions. Zvisinei, tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties. Sezvo tatarisana nesarudzo.
Ndikubatei muromo muri ipapo. Sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo?
Mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu weZanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply. Uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo humbowo hwavainavo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower. These things happened in 2021, 2 years ago. Vanga vakamirirei? Vanga vasingade kuriburisa sei ripoti iroro? Vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelections ndopa vakuburisa this so-called investigative report.
Matano api yakatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi?
Nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinisi. Makambonzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinisi avo. mukaona zvava avari kuti ndiwo ma recommendations varuda kuti Zimbabwe isukirwe kuti ise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo, ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachikwete kuda kunyepera vanhu.
Vanga vari nhengo yezano PF, Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan zabatawo vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunge richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangure zvishoma ipapo kuti sei muchidaro.
Ko zvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira. Vachibuditsa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguhu, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, hukoronyera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda. Vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies zvinoonesa kuti midzira yehuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vanamangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli Nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi.
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforce yega, inoinforcewa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforce mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa refree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuwanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuwanhu.
VaBusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kukwikwidza vakamirira bato iri kukariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Hii kukariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nanamai vakura, uye zvisikaridzi bandichabuda nekumareserva kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasisagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira CCC kukuwadzana East vachauton wende. Vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuzeki vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda mumwe musi watakaenda takatozosezerwa mapurisa nezuro takatiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuchiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairwanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhoera West vatafadzwa mugwadi. Vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll. Tose hapana atapiwa kubva kuzeki. Ende tinoimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupinyi zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa. Saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodin Kiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll uye mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sligwana vachazivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya munzuku kuzoongorora maelections edu musi wemugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu maNdevere vaudza Studio 7 kuti ZEC yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZEC vatotyora mutemo already nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yazivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Kurukota zvemukati menyika vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematongerwo enyika ave mushishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato reZANU PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. mukuziya nezvenyaya yemhirizhonga iyi tabata nhengo yezanu pf vakennedy mandaza pamwe nenhengo yetriplec vagodfrey kurauone tatanga nekubvunza vakurauone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo
ichokwadi mukoma jonga nguva inoisaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zaraka kuzeti agone kukambeni akasununguka but tiri kuona kuti handi vatiri kuona muzimbabwe especially kumasvingo zvinhu zvinorishungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukoma jonga kuita renomira kudziro dzevanhu mukoma vabheshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbu nevanhu vezanu p f in this period this era yekukambena we don't expect that
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeccc chitsvuku kumaruwa uku
chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanu p f nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rwezimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanu p f vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama isu sebato rezanu p f hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa
regai tinzwe vakuraone vapindure apo vakuraone hanzi nhengo dzezanu p f dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezanu p f uye ngava yamhangariro kumapurisa munoti
mukoma jonga vanhu vezanu havangatiti chikukuvatavata izvi haandi zvitsva izvi 2008 muna june paelection yena 27 june yamunoziva yakaurava vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000 vamugare raibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga they are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left ndo maitiro avo saka haandi zvitsva izvi mukoma jonga vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different ndo maitiro avo vasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kushungurudza vanhu mumamisha o ivo anenge ari manyepo makuru mukoma ajonga mutemo hausungiri mapartis kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda mutemo unotisungira to notify the police ngovaudza kuti tine musangano pakati then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi asi now takuona zvinhu zvakasiyana polisi yakuita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law
vamandaza iro bato renyu rezanu p f riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati
sekutaura kwandaita sekutaurwa zvekare kwakaitwa navamutsvanga mwese anotsigira musangano wezanu p f akawanikwa achinzi aita mhirizhonga mutemo wezanu p f vanouziva izvozvo zvinoreva kuti zanu p f itange ichiteera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa bumbiro remutemo wezanu p f naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga vachateerwa vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru
vakurawo retipeto yedu chirongwa ndanzwa mune zvamurida kutaura
ndaida kuo kuti kuwana zimbabwe nguva iya yakwana mapuwa mukana pentirogasi wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda musavhotera mbavha musavhotera mabhinya vhoterai vatungamiri chaivo chaivo I thank you
vamandaza mashoko enyu yekupedzisira tipeto chirongwa
chokwadi nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanctions tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo
avanga vari nhengo yezanu p f vakennedy mandaza vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriplec vagodfrey kurauone vari parunare kutexas muno muamerica muhurukuro yanga ichikokerwa nestudio 7 vatereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 manera anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mabhishopu eroma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi pesarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina mutungamiri nkomo
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya hlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023 igama lami nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza statement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole ukuchaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana wobeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha
bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso laba abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu
zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa the Century le Open Secrets zibika ukuba umnumzana kulakwashita Gwirei umcebisi kamongameli Mnangagwa wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Fred Rebecca Gold Mine zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamaqwetha sezisole kakhulu ukuchaywa kweqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana wobeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengeqwetha. Ushaba ulimaleka kubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uchaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. Ushaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamchaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Sigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum. I-Crisis in Zimbabwe Coalition, i-Law Society of Zimbabwe kanye le-International Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukuchaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga e-Triple C. UJohana Mamombelo lo Cecilia Chimbiri i-High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba vabe melwa ngusha va igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza i-statement ukuthi those of the like mind bahambe lekhatshana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo i-statement lesiyabe senziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithibeleyo. Njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Silungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa wena njengamagqwetha kulomsebenzi okumele wenziwe. Sizabe sithaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenze umsebenzi. We hope ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwumsebenzi wankhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joana Mamombelo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObesha ba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi. I-trial liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamehlo obukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona liyana yikuthi ubambe njalo. Ngakho-ke bonaba abayokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu.
The Voice of America.
Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ve-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya lukuqhela udlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaSwingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoChivi namhlanje.
Level ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi. Ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukusobala ukuba iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU-PF, especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mtswanga uthi ibandla lakhe ayisilwe lijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election.
Funa ukudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU-PF, ukutsho uMtswanga. Ingcitshi ecubulula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi ukusobala ukuba ziningi izihlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu isikhangele iprovinsi enjengemaswingo le lapho abantu abasikela khona, ikakhulu abeZANU-PF basikela kakhulu umnangagudi ebengupresident besusa uRobert Mugabe. Kodwa abatholanga lutho, siyabona into ebhigitha ngale abantu bayixotshwa kulithium, ilithium iyantshontshwa iye kuphandle kwelizwe, abantu bebhigitha bengatholi lutho.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zodlakela eseziqhamuke elizweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International, International Commission of Juries lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi Mdata wenhlanganiso yeWorld Council of Churches lesikhulumeli seCCC uNkosikazi Fatsa Emayere lenhlanganiso yababalisi eyeAtos. Ezinye zalezi zihlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligqwetha likaNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri abebandla leCCC kucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli yeMasoni Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye leFreda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa iSotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phosa ezingamashumi amathathu zamadola eMelika, i-$29.5 million. Inkampani le ibikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. UTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bilitane ekuthumezeni imali ayithola eReserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezichiyeneyo beyisa kwele Bilitane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
wakuvele kula makhunga khunga othi ubudlela ono phakathi kukhudatagule iwesakunda le-resistant ekajohn mangunja akumanga kahle kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayezithatha ngaphi kwaba lama-government bonds kwaba le-command agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle utho ukuthi impendulo zakhona ziba khona uzulu uhle abe le mpendulo asingazi ukuthi engxe akulabufakazi kodwa sinesi kubanayo uhambelana lemicabango eyayivele ikhona ngembuzo ezimali zikakhulatakhwileni
nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufegi lento ezinjalo kulula kanganani ukuthi umuntu akwenzi khonoko
into eyenziwa ngosobhizinisi i-transfer pricing lokugoqagoqa amakhampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax havens yinto evele ikhona anti sake sayizwa bekhuluma ngayo u-gold mafia leyani i-Al Jazeera yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi ayi-financial engineering akuhluphi kodwa nxa imali zakhona ziziningi kuya kusetshenziswe ama-central bank owudlwangudlwangu nalanjengabo-reserve bank of Zimbabwe kodwa ayiso into enzima ukuthi yenzakale
akubophi izini khonokho baba Ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering vele yiye singathi khona i-international crime i-interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-networks e-terrorism anjengoshabab labobani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo uyabo ifanele ibophise ayekho emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republic so nxa uma into yakhona isenziwa kusetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angelahulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengaba bele mbuzo eyokuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusozihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abangcolileyo besetshenziswa esingathi ngamangesikhiwa ama-crony capitalist
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kubika u-Anastasia Ndlovu
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangene lomhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthoma zeGwanda sithi neswayi iGwanda wayefuna ikhesi yethulile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ngithi imali ingakwazi. Kwathiwa kumele ukuthi ntheni ikhesi yethulile egcwele yayinekile yi-43,000.
Unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali.
Hayi endlaleni lonyanga ngidobhile mbijani ngcono into engingelayo yimali hayi iproblemu yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi kwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo yizo imali yakudla.
Unkosikazi Chietsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akulasizo aluthola kuhulumende. Lokhu kugcizelelwe unkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Uyahambe uyeke kugwanda kumbe nxewa ukuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokuyela ezinto ezimbi akusebenzi akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo. Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabele abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zembida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZANU PF endaweni ezibalisa emaSwingo, eZwimba, iNyama Ndlovu, iNyanga, Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuNcwabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabatshaya. I-Triple C ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni seMaswingo. Ibandla leZanu PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga e-Triple C ezabelweni ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Triple C. uGawule usungula lingxoxo.
Khala liba ngumthindo kwesinye isikhathi nalapho kungela lutho khona singazi ukuthi namhla kulo lutho sizabe sitenginaya kula lutho ngoba bahlezi becala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube khathesi ndisemangweni wetoloto khona angiboni violence ngitabulani senyamendla wamboni akula lutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akuna lutho angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani basilisikele kulenjini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala khathi ezimbabwe kulokuthula lapha i-violence naleyo ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye baba Mlalazi,
mhlawumbe ubaba uGawule umbuzo ongayisiwo ubofanele umbuzo ukuthi kathi Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na? Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence njalo thina abanye uma sibona le evidence e-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence yi-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani
mothita isoziyenza kade bavele bahlala beyenza siyabona abantu sebeqala ukuthaya njalo lamapolisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusopheni ama-rallies awe-TPC.
Khonapho-ke babagawule uyakhulumlalazi uthi lamapolisa ungazane achotshozela khonoko ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Uhamba njani nxa kusenzakala khonoko?
Nxase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani sikhalisela ngapha kathi sube okukhona umlalazi uyakhotha ukuthi kathiaphana begijimisa umakhuphe emsayeni feni kacwangirayo wakungasiyo violence yena leyakhe yayisenziwa ngobani e-harvest house ngaleyo moro ukuze bephuma bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayuth abobani nalayayitha omunzu ngezinje konke kungakhangela kokokwenziwayo kwake ukuthi ayizanupiyef laphana yesi but ungakhangela ibandla le le-opposition eliyilo alisisi si-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelana because yiyipati ekhona i-CCC ingeyile kuze but ipa i-MDC yiyipati but okukhona yokuthi yibo bantu sebane-violence bona bantu abathi masibakhangele nxa ukuthi abakhona abanye kuzanu p f bayabe befanana nabo bona abantu abathi abahamba besiyathayana bona bode epatini yabo bode wathi bonxa sebethayana namanye amapati angikubalekele ukuthi ungalo kune into eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinye into omunye umumo gidi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungaphumi kuhle ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani besokufuna ukuthi abantu i-CCC yami sikhala kuphela ikhinga ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathayizelayo bekhala kuphela abantu be-opposition la
khonapho-ke mlalazi kwenjengazani ugawula ukuthi liyathayana lodwa lidlephane lenze konke lokhu lose lihlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayatshayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngitho lasezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalize i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa yikuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa kuthatha ama-party activists akhithwa izikipa zezanu abese siyagqokisa i-infomu yikho ubona belesibindi ukuthi uchamise zakha esestedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi heyi wena chamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhuphe kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi eqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho ugawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye kule zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zathonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga Gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalubona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona. Ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esiyazi khona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi zinenge izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli indawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe kwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathi kwethu esavisisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
kuningi esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi ngitsho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngaleli langa bezotshengisela amathalente abo abalawo ekakhulukazi labafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza amadramatize kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius bese kubuya laphana ubaba laphana uTanga Pass bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda la uzabe khona njalo la esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye ama-sketches
umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguntungamili ngomu